Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 nyamavhuvhu 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muwashington dc ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ende ipapa tiri kuona kuti mubatani zvavarayiridzi wakatopiwa tsamba inobva kuministry of primary and secondary education kuti ulonche maprovincial namanational structures. Hationi mubatani zvavarayiridzi uchiita zvakadai.
Hurumende inobvumidza kuumbwa kwerimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development kana kuti Teachers for ED.
Ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muZimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatazingambona kudhara.
Apo mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kudzika munyika, veruzhinji vari kuchema-chema kuti seiwo vezvitoro vasiri kuderedzawo mitengo yezvitengeswa zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva. Mitengo yemafuta ezimotikari yakadzikiswa mukati memasvondo matatu adarika, peturu ichiterera mutengo nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kuchitiwo dhiziri richidzika nezvikamu zvinomwe kubva muzana. Hatina kukwanisa kubata vesangano rezvitoro reconfederation of zimbabwe retailers vadenford mutashu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yezanupf mudunhu reharare vagilbert mponda vanoti panoda kutarisiswa kuti chii chiri kukonzera kuti mitengo irambe ichikwira, asi zvimwe zvinombonzi ndizvo zvinokwidza mitengo zvichidzikiswa mutengo. Ngatinzwei vachitaura naJoga Kandemiri weStudio 7.
Ipapo panofanira kutarisiswa kuti zvinokudaro nei, nekuti kazhinji vana muzvina bhizimisi vanhu vekuti panokwira zvinhu vanomhanya kubva vakwidza, pazvinoderera vanomutarisa kusaiti nekuti vanenge vachida kumbudya nazvo. Saka chinhu chekuti kutarisira kuti hurumende ingaita yatinoti iroro moral suasion yekuti vanoda kutotaurwa navo, kwete kushandisa mutemo isach, asi kuita iye atinoti tripartite kuti pange pane hurumende, kuita mabhizimisi, kuita vashandi. Izvo zvinobatsira kuti vanhu vagari pasi vaonesane kuti onai varume, tikadai so tikaramba chidhurisa zvinhu zvakuona kuti vashandi vanongonozobhadhira mari yakati wandei, uyezve mari inosara muhomwe yavo iri inoderera zvinozovafecta kumabhizimisi. Saka chinhu chekuti chinofanira kutonyatsokutaurwa nemazvo kuti aiwa ka mitengo yaderera yefuel. Saka tiri kutarisira kuti mitengo at least even ikasaderera ngairege kuramba ichikwira, because kuderera kwemitengo kunotora nguva, nekuti vanhu vanenge vasanyatsokubhilivha kuti zvishuwa fuel yaderera zvishuwari.
Tinonzwa hurumende ichichema panooma zvinhu ichipa chipomerwa kuhondo yeUkraine neRussia, asi tiri kuona kuti iye zvino paine hondo kudaro mafuta mutengo uri kudzikira. Chii chiri kutora nzvimbo?
Chinoitwa nzvimbo ndechekuti paifungidzirwa kuti hondo iyi ichazoita out of control, asi mamiriro zvaakuita zvinenge zvadzikama, nekuti mukatarisa pane pakanogara pasi nyika yerussia neukraine neturkey neunited nations vakatobvumirana kuti gore kuitira riri muukraine richobude. Saka zviri kuratidza kuti hondo iyi even ichikwa zvayo hatifungi kuti ichadarikidza pairi zvakanyanya, uyezve vanhu vaifungidzira kuti oyo ise murussia icharambidzwa kuti end of market, asi zviri kuratidza kuti russia yacho iri kuwana mikana yekuramba ichingotengesa oyoyo. Saka paworld market supply yeoyo haina kuchinja, asi yakungochinjana kuti dzimwe nguva yaenda kuimwe nyika yakuenda kuimwe nyika, yangochinja vanhu vari kuitenga asi ichikuenda pamaketi. Saka izvo zvinoreva kuti mapurize anofanira kuramba aripo kana zvati fanira kutoderera. Hurumende tingangoti maitikira ngaita zvinhu, pane atinoti initial reactions, yekuti panoitika chinhu chakadai chisachamboitika chisina president, chinofundisa mukwese saka kuplana kwacho kunenge kwakunetsa ndoti munenge vakaplana muchifunga mapraise anenge akamira ndeumwe level asi kuitika hoto yanga isina kuplana yanga isina budget zvinhu zvakadaro zvinokanganisa zvinhu zvakati wande iri tikutarisa nyika dzakawanda dzaadzitori affected nenyaya yecovid zvota kuti kuda mucovid vatapinda muhondo izvozvi kwava patakamukaro zvakanga kuitika between Taiwan nechina zvinhu zviri kuramba zvichivhiringidza kufamba kwetrade chakunetsa pasi rose mazuva ano nyika dzaiya tinoti globalized kana inonzi globalization
avo vange vari muzvina bhizimisi vari nhengo yezanu pf mudunhu reHarare vagilbert muponda vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vose vane pfuti dzisina kunyoreswa vanoregererwa kana vakadziendesa kumapurisa vamunangagwa vanokurudzira vose vane pfuti zviri kunze kwemutemo kuti vape mapurisa pfuti idzi asi vachiregererwa izvi zvakaziviswa nemutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati nezuro panguva iyo vanhu vakawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti zhinji dzacho dzisina kunyoreswa vanoongorora zvematongero enyika vacalvin manduna vanoti vanotsigira zvataurwa navamunangagwa nokuti vanhu vazhinji nevamabhizimisi akawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti
ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muzimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatatisingamboona kudhara marobhari awedzera armed robhari mumaguta nekumaruwa pamusoro futi nevanhu vari kufamba vachibudisa zvombo wedha kumarali public zvisiri pamutemo saka ndingati ndikufara ne amnesty yataura
munoona vanhu vachienda nepfuti dzavo kumapurisa
vamwe vachaenda nadzo fanike kana uri munhu wekuti pamwe muridzi wepfuti yacho akashaya unenge usinako kodzero yekuti uve nayo pfuti yacho ungaendese asi vaya matsotsi vagara vanga vada kushandisa pfuti yacho nenzira dzisiri pamutemo handifunge vanouya nadzo nekuti vanenge vada kutodzishandisa kupara mhosva
so kutaura kwamaita vamanduna kuti pane vanhu vari kushandisa pfuti idzi nenzira isina kunaka sokuona kwenyu sehurumende yakanonoka kuregerera vanhu ava nokuvakurudzira kuti vauye nepfuti dzacho kumapurisa
ndingati zvimwe zvacho zvinoratidza breakdown iriko in state of policing yedu kuzimbabwe pane ka mismanagement kari kuitika muka yeuka gore rapera iko kucentral registry kwacho kumapurisa kunoitwa licensing yepfuti vakabata vamwe vacho ikoko mapurisa vanga vari mukati mecorruption yekupa malicense epfuti kuna vanhu vasingafaniri kumawana saka kunonoka kwavo I think is just kuratidza kuti kuchipurisa kwacho nekuhurumende kwacho pane kakusa kwanisa nekusarwisisa kumanaja kwemarobhari aya necrime panda kuimprova policy yedu in terms of safety and security mumaguta nekumaruwa
tinonzwa zvemashoko okuti mamwe mapurisa nemamwe masoja ndivo vane pfuti dziri kushandiswa kana kuti ndivo vari kushandisa pfuti idzi munoona sekuti izvi zvichagona kudzorwawo here nehurumende kuti vasaramba vachidai vanga vakwanisa here
kudzora kwacho zvinodhipenda nekuti hurumende yacho yaimplementa zvechisimba sei they about implementing my policy aya nekuti vakangopa amnesty asi pa ground vasingawedzeri surveillance yavo and an increasing visibility ma purisa, pama hotspots, ma robbery, ma patrols usiku, and also intelligence, my investigations. Hawaningu wa chita kutuwa usiseo tichichil kutika. Charamba tichingu ona ma robbery, nima incidents, ma crimes amu commit kwa nilishombo atungu etzera. Ningati pawe ni culture ya tukuona in the last few years ye kuwezera kwe kushansa zombo paku paramosha mzibabwe, which is very disturbing kwa tiri tuweze.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaKarvin Manduna vari parunhare muWashington DC ne Studio 7. Bazi rehurumende rinoona nezvedzidzo yeprimary nesecondary rinonzi rapa mvumo yekuti vamwe varayiridzi vaumbe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development. Gwaro riri mumaoko eStudio 7 rakasainwa nemunyori mubazi iri Amai T. Tabela richienda kumunyori mukuru weTeachers for Economic Development vaT. Masikati rinoti hurumende iri kupa mvumo kuti sangano iri riparurwe richikurudzira varayiridzi ava kuti vashande pamwe chete nevakuru vezvedzidzo mumatunhu ose. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti sangano iri harina maturo vachiti isangano reTeachers for ED kwete Economic Development. Dr. Jovanoti iriba ibasa rehurumende inoda kuparadza kubatana kwevarairidzi.
Nekuda kunyararidza varairidzi avo vari kutsutsumwa nemari dzavari kutambira dzavanoda kuti dzinde maUS dollars dzichidzokera paUS 540 yavaitambira October 2018 asati asvika. Zvinoratidza kuti hurumende yafoma chimwe chipoka chevarairidzi chinozvidaidza kuti Teachers for Economic Development kana kuti in short Teachers for ED. Zvinongoratidza kuti kana muchinzwa kuti Teachers for ED Economic Development razongotsvagwawo kuvanzurudza kuti zvinenge zvinoratidza kuti mubatanidzwa wavarayiridzi wafomwa nehurumende kuda kuvhara varayiridzi vari kuda mari dzavo.
Munoti kuvarayiridzi pamusoro penyaya iyi Dr. Joe?
Isu tiri kungoyambira varayiridzi uyezve tatambira mashoko anobva kuvarayiridzi anobva kwakasiyana siyana achitaurawo kuti havakwanisi kuti vabatwe kumeso nezvinhu zvekutamba namadhaka pasina mvura zvokungoona kuti idiversion inobva kuhurumende isingadi kugadzirisa maringe nemasalari ari kutambirwa navarayiridzi ayo akarohwa napongwe. Vanenge vanyangira yaona kuti varayiridzi vese vari kutongoona kuti apa kuda kudhakisa trade unionism muZimbabwe, kuda kuona sokuti avo varimumatrade union avarayiridzi vari kunetsa hurumende. Naizvozvo toda kuuya nemubatanidzwa unoita sokuti unoda kuti upe varayiridzi chouviri kana kuti economic development. Isi munyika yatinongonyatsoona kuti hamuna development, zvese zviri parecession, mune underdevelopment, chibatira pamashizha usaihwa panhamo uye nzara yakatandavara. Uye hatizive kuti zvinoda here kuti vanhu vapinde mugurupu kana muchikwata kuti vazoenda kuti economic development.
Dr. Joe, chamunoda kuti chiitwe chii panyaya iyi?
Chatinoda, chatinoziva chinobuda muEconomic Development ndechokuti murayiridzi wega wega ngaapiwe mari yake inokwana yokuti ararame pamwe chete nemhuri yake, akwanise kuita kana achida kuita development ozoita development, kwete kuda kubata namadhaka pasina mvura kana kuita kuita dambe zvaro navarayiridza.
Munoshorei pamusoro pesangano iri Dr. Joe? Handiti ndiro kumirira varayiridziwo here?
Ichi chirongwa chinongoonekwa kuti hapana kwachinosvika, asi kuti chinoda kungovhiringidza chete kubatana kwavarayiridzi vachienda mberi vachida mari dzinokwana kuhurumende saka hazvitishaisi hopezi zvinongo zopera uno kubhururuka ende ipapa tirikuona kuti mubatani zvavarairidzi wakatopewa tsamba inobva kuMinistry of Primary and Secondary Education kuti ulonche maprovincial namanational structures hationi mubatani zvavarairidzi uchiita zvakadai asi kuti mubatani zvavahurumende unoda kuvhara kana kubata kumeso varairidzi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kana munyori wesangano idzva iri sezvo kwange kwadoka. Sangano rinomirira vatyairi nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nengo dzaro hadzisi kubatwa zvakanaka nemakambani avanoshandira. Mutungamiriri weZDAC vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi nevavanofamba navo havasi kupihwa mari dzinovakwanira pavanenge vachifamba kuendesa zvinhu kunyika dzakaita seAngola, Zambia, Mozambique nedzimwe. VaMaguraminga vanoti vamwe vashandi vanogona kuita mwedzi mitatu vasina kuona mhuri dzavo, vachiti sangano ravo rinoedza kutaura nevashandirwi asi zviri kushaya basa. VaMaguraminga vanoti vanhu vanoenda nezvinhu kunyika dzakaita seDR Congo asi vachipiwa madhora makumi matatu kuti vashandise kwemazuva avanenge vari kunze kwenyika.
Mukoma wande kuti titaurira nechokwadi hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi. Mamiriro akaita zvinhu iye zvino hazvina kumira zvakanaka. Ndoda kutanga nechinhu chokutanga chakakosha. Vashandi vemutransport ivo matruck drivers takaatarisa havasati kunyange tabvira kare tichiudza makambani ese makuru emunhu aya kuti vashandi ngavaone nguva yekuenda kumba. Madrivers asikuona time yekuenda kumba. Makambani mahombe ari kuti dhiraivha akasvika kuyati anonzi gara ikoko havamurelise kuti ambonoona mhuri yake. Saka nanhasi madhiraivha achiri kuita 1 month asina kuona mhuri, ari kuita 3 months vasina kuenda vasina kuona mhuri. Saka ndiri kuti mamiriro azvakaita ndo kondishoni yekutanga. Chipiri ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku kodzero dzevashandi vemutransport hadzina kumira zvakanaka, dziri kutyorwa mazuva ese. Tine mari yatinofanira kuti kana tichinge tarara 24 hours dzega dzega kunze kwenyika tinofanira kuti tichipuwa mari iyoyo.
Saka vaMaguraminga, hapana kana mari inopiwa vashandi here, zvinoitika sei?
Dhiraivha anopuwa $30 kuti enda unodya pamazuva 2 weeks kana pamwedzi. Mari iyoyoyo haisi kubuda. Dhiraivha ari kunzi famba zvione here munzira kana kuti varikuonekwa sembavha here, hatisi kuziva kuti kuchiri kushanda here kwokuti munhu anotakura lot kunobata kuDRC opuwa $30 yekudya. Kune dzimwe nyika vanopuwa mari, basa iri rinokuwadza musana zvokuti unongofanira kuti ukasenza nguva diki diki waenda kunoita mainvestment. Saka izvinoizvi kutaura kwandikutaura kunoku ndo imwe nyaya iripo yekuti mari dzekunodya tisatambotaura nyaya pei dzatingadzema night out hadzisi kubuda dzakakwana. Vamwe varikuzopedzisira vakutakura vanhu, vamwe varikupedzisira vakutakura zvekunotengesa. Dhiraivha akurarama nematrix ozopedzisira akuita smuggling. At the end of the day akadzokera kukambani anenge akamakwa kutsvakirwa mhosva asi kambani dzacho hadzisi kubhadhara. Kunyange zvazvo kune dzimwe kambani dzatinotenga kuti dziri kubhadhara vanhu zvakanaka. Chimwe zvakare chiripo ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku madrivers nemhaka yekuti basa riri kunetsa kuwana vashandi varidzi vedzimotokari nematraki kana kungave mabhazi kana kupi havasi kubata vashandi neruoko rwemukati, vari kuvabata neruoko rwekunze nekuti vari kuziva zvekuchirawo kwakazara. Saka havasi kutora vashandi kuvaita mapemanendi. Hanisandamboona ini nyika yekuti mushandi anoita 18 years asina kuita pemanendi. Zvakaitwa kupiko? Munhu anoita 15 years asina kuita pemanendi achisainiswa contract every day every month after every 3 months uchisinye usingaiti. Saka mamiriro akaita basa ndeyekuti munhu anenge achitezvinezvi vanhu vakusarudza kutiza vamwe vari kuenda kunana America, vamwe vari kuti zviri nani kutsvira kusouth africa. nekuti dzinge dzingo chaive ndenda kunyika kwangu saka nyaidzi dzatiritoraidzi vamwanda kupomera kuti hanzi tiendesa kune hurumende idzi nyaya dzatiritoraidzi toda kuti maemployer azive varidzi vedzimotokari mutransport vanoshandisa number two kune vashandisi vemutransport havasi kubatwa zvakanaka nemaemployers pane vamwewo zvakare vanenge vaine mapowers vanodawo kuuya futi vachikangatisa basa redu saka ndo mamiriro akaita zvino hamuna mufaro madrivers ari kungosenza akatsamwa mukaenda mumatraktstop hamuna mufaro mukaenda magroup emawhatsapp atiina wene madrivers havasi kufara nekuti hapana chiri kufamba
ko hamuna masangano anomirira vashandi here hamusiri nhengo dzemaunion anogona kuyananisa vashandi nevashandiro here
makampanis edu atiinawo haasi kufarira kuona madrivers achipinda maunion uye achibatana zvino varagwadza kuti vabate mari yesubscription yemushandi vachiendesa kuunion zvino varagwadza chaizvo ende chimwe chinhu chiripo ndechekuti kumahearing ari kuendwa hakusi kuhwinwa dzakawanda kuri kudzvanyirirwa vashandi nekuti maNEC yedu iri kutongwa neutsamiriri zvisingaiti saka ipapapa ndataura kutsamwa kwose kuri muvashandi vemutransport zvimwe hatingazvipedze nhasi but chandika taure ndechekuti hapana mufaro uriko vari kungomirira kuti dai tasununguka kunyange zvazvo takasununguka kuenda muindependence but takasunungurirwa nemaliberation team warriors hachisiri icho
avo vange vari mutungamiriri wezudak vafredrick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndeito madamombe ndobva kwaguti ndoda kutaura pamusaka penyaya yakaitika kwakaenda nangagwa kuzcc chinotishamisa papavhu ndechekuti iye akaenda nevanhu vake vamwe vezambiya nemudzinaya wake nemadzisho enende pamusangano wechechi asi zvinotitaridza ndezvekuti ipapo pamusangano apo musangano wakaitwa sei usina police clearance hamuna kupinda saka mukahwasisisi zvikombelena kuti zvinhu hazvibati zvakaenzana apo panenge pachitijamisa unoi unova vachimurambidza vomisa kuti mapurisa anofanira kunge akaclear zvinhu zvinofanira kutedzwa zvingete zvakaitwa asi apa munangagwa wakaenda sei kumusangano wezion pasina police clearance vakaregere kundoti ungavatsva kuinformation kuti vakaclear here zvinhu zvakakwana handiti mazona saka zvimwe zvomuzimbabwe hazvienzanisi hazvina kufanana mukava uchinzi mapurisa nedivi ranoshanda mapurisa nedivi ranorerekera ndiwozvo hazvinoreva zvinhu zvazvizvi saka uyo unonzi pau nyato unova mutauri wemapurisa tinorombo zvikuru nemuchindau nekuti zvinhu zvaanongotaura haanzwisisi polisi yemunyika
mangwanani akanaka vateereri vese vanoteerera studio 7 naanotepenyura chirongwa chatinozwisisa chisina kwachakarerekera kukomata anonoka hwande nesizulu nevamwewo vetisinazvisina kutaura nemazita avo ndinoti zvangu zwara nhasi handina zvangu kupemberera mune zvakanaka ndinongopemberera zvangu ndiine misodzi padama nyaya yacho ndeyekuti ndine hama yangu yakaenda kuchimurenga zvishuwo ndisekuru mukoma wamai but havana kudzoka nguva yakapera hondo takatarisira kuti maybe sekuru vangu vachauyawo asi havana kuuya vakatsakatikira ikoko zvaizvi samueri muhlanga saka nhasi uno zuva rakadai ngeranhasi ingori misodzi chete chevakarwira kuhondo chaivo chaicho handisi kuchiona nekuti ndiri kungotambura wese than zvanga zviripo chetinoti dai takasununguka kusununguka zvo tingaita mabiko ekufarira kuti vakarwe hondo kuti tizotambura handizvo misodzi chete pamatama
Wazwa emba studio 7 wa chiriri. Haa, paka ipa. Dandu wa ime odi ya ndambo ndo wapa sucha wa midi hapa. Evanu waifone rana. Umaari we triple C, umaari we zanu PF. O zanu PF akitora majogo okufundu sira. Kuchichi zira. Chandi nakda lecho kutora kutikwandu unozu wa jishino uraya heri. Kwa jishino uraya isa heri. Kutawura kuti. Kwa muna ngagwa ba. Awasu kugona basa. Kwa jishino uraya isa. Uchi. Ichiri nyika ere kana kuti uchiri unhu wekurarama nawo iro kutoti chango koso kutonzi zvinouraisa kwakutoimba nokutouraya ori atafuta kuuraya mune magadhirisei chizvinoitika pachinguva chokuvimba nemukana watinawo isu vezanupf vachiona kana tiri isu mukana wokuti tichogadzirisa tidipe nekugadzirisa kana kuti neaction tava kutoti nyararai musazvitaura tinouraya izvezvo kudouraya nekuti zvinototionesa kuti zvinoonesa vamwe vamwe vanenge vane mwoyo wekuda kutendeuka hazvimbozoiti zvekuti muzoramba muchiuraya vanhu vose pane mashoko ataura mupfano yemudoko singabviri somangwaudiyo asi ati kunyange mukaurayani nhasi asi mweya woshanduka haupferi for chokwadi ndayatokuzvinova kuti foshuwa mupfano anoreisa
ei makadiko pastudio apa tiri nani zvedu vakadivi pamwe vese nemabasa kwamuri taachikumbira kubvunza kuti iko zviri kuitwa muno South Africa zvokuti vanokurura vanhu kubvisa vanhu hembe vanhu vachipinzwa mumavheni mapurisa asina kana kupfeka zvinobvumirwa here pabumbiro remutemo ende hatina kumboona kana munhu kana nyika ipi zvayo yambochemwa ichiti aiwa zvamuri kuita izvi zvakaipa ende mukatarisa vanhu vacho vese vari kunzi vakabatwa ava vachipomerwa mhosva yekunzi ndo vakarepa vakadzitini vakana ava vese vari kunzi vaonekwa hapana munhu akambowanekwa achirara nevanhu ivavo vari teni asi tiri kuona vanhu ava vashungurudzwa zvinoshamisa zvekuti vanobviswa hembe zvese munhu asara asina kana chinhu ari mutwa aiswa mubheni yemapurisa ko dai kuri kunzi vamugabe vanga varipo izvi zvaiitika here mugabe ndiye watakamboona akambenge achimira achiti aiwa ndipei vana vangu zvinoratidza unhu hwakadini kana kuchinzi hanzi kune hero semagamba isu tichitambudzika kudai vana venyika vachitambudzika vamwe vachidya vachiguta vachishungurudza vamwe ndo hero seve ndo zvakarwirwa here nemagamba izvozvo iwo ana mugwadi ava ndo vamwe vatinoda kubvunza ndo vamwe vanotaura kuti hanzi vanhu vetripus vanhu vakazodini koiye zvinoizvi hatinasi kumbomunzwa kana kumboti ambotaurawo nezvevanhu vari kushungurudzwa vasina kupfeka zvinorevei tokumbirawo toda kumboziva kuti ko hurumende yedu iyi yezim iri kuti kudii nekushungurudzwa kuitwawo zvazvarwa zvai kunze kwenyika zvisina kana kupfeka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateveri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kushungurudzwa pamusoro pezvematongerwo enyika. Kuswera zviro mapurisa eFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI akapinda mumuzinda wavaTrump weMar-a-Lago kuFlorida vakatora mabhokisi gumi akange akazara magwaro anonzi akange asingabvumidzwi kubuda mumuzinda weWhite House panguva iyo vaTrump vakasiya basa. Sezvo nguva yedu yapera timboteresa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inobvumidza kuumbwa kwerimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development kana kuti Teachers for ED. Veruzhinji vanobvunza kuti sei vezvitoro vasiri kuderedza mitengo apo mutengo wemafuta edzimotikari uchidzikiswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane pfuti dzisina kunyoreswa vanogona kuregererwa kana vakaenda nadzo kumapurisa. tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare manyore anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande munhau dzebisindevele.